manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo ndira 29/2023 makaterera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vaifanira kunge vatarisa kuti zvinhu zvega here zvingaite kuti vagone kusvika kumwe nemumwe wemwana wezimbabwe mugari wezimbabwe haruna kuzombo achirongwa ichocho.
Dare reparamende roshorwa nevamwe nekuti rakati vanhu vape pfungwa dzavo pakuvandudzwa kwemutemo unechekuita nesarudzo paredio nepadande mutande rezoom kutanga mangwana.
China yagara yadzika midzi muAfrica. America yakanonoka nekuti yaiona kunge kuti vaite business muAfrica vanofanira kuita iya yatinoti rights based business.
Nyika dzakabudirira dzakaita seChina, Russia neAmerica dzoita chipatapata chekuenda kuAfrica kuti dzidyidzane nayo munyaya dzezvoupfumi. Tichakupai nezvegadziriro yezvimwe zvikwata zveCastle Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reparamende mangwana riri kutanga urongwa hwekunzwa pfungwa dzevanhu pakuvandudzwa kwezvimwe zvikamu zvemutemo wesarudzo kuti zvienderane nebumbiro remitemo. Semuenzaniso vanhu vari kunzi vanenge vasingabvumidzwe kushandisa chitupa chekutyaira motokari kana kuti driver's license kuvhota sezvo chisina zvimwe zviri pachitupa zvakaita sekuti munhu chizvarwa chenyika here kana kuti kwete. Pachavandudzwawo mutemo wekuti mudare reparamende muine miriri wevechidiki anosarudzwa nekuti bato rake rinenge rawana mavhoti mangani kana kuti proportional representative mudunhu rega rega uye kuti madzimai ave nezvikamu makumi matatu kubva muzana pamakanzura sezvinokurudzirwa nesadak pachirongwa chekuenzanisa mikana pakati pevanhurume nevanhukadzi kana kuti sadak protocol on gender and development chakanyoriranwa muna 2008. Asi paita kusawirirana pakati pedare reparamende nevanopikisa nemamwe masangano akazvimiririra. Vanopikisa vari kuti nhengo dzeparamende dzinofanira kuenda kuvanhu kwete zviri kuitwa neparamende zvekuti vanhu vape pfungwa dzavo pamadande mutande akaita seZoom neRadio. Dzinoti radio vape pfungwa dzavo paradio dzakaita seNational FM Radio neStar FM Radio. PaNational FM Radio vanhu vachatanga kupa pfungwa dzavo mangwana nenguva dza2 masikati, paStar FM vozoita izvi na4 masikati, kwozotiwo paZoom nenguva dza9 mangwanani nemusi wechipiri. Asi mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa kuti pashandiswe madande mutande akaita semaradio sezvo izvi zvave nenguva zvichiitika kubva zvatanga kupararira chirwere cheCovid-19 munyika muna 2020. Asi imwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvemitemo vaInnocent Gonese vebato rinopikisa Residents Coalition for Change vachimirira Mutare Central vatiwo paramende yakangoita zanondega.
Pabindiro redu remitemo resection 141 tinofanirwa kuenda kuvanhu tokwanisa kuti kana semazuva akura taitiika ekozi amuzite riiti yechete amukwanisa kusvikira vosvikira. Zvipo zvavo zvijana vakana vinda padande mutande kana kuti toenda pazimu kana kuenda paredio kumbunyikidza kodzero dzavana vezimbabwe. ikitizwe kumbewe mtemo mbira kwa nini pakukosha ati zili zaka baku nani ini nini mkomiti ya chwe jati kakadate zile hiza upawa komiti ya ligitayo kibitu kwa andi zoba wanauta nisa bora nisina mili ya
kose mshidaro wa gonesi
wada zaka hiti kwa mkulia kapira suri nisi mkutu petiche ni waka babu Zimbabwe election kapoti nisi yaka ya mna 2018 which is almost 5 years ago wachige wa uza zile za waka uona za waka nilisa kachau wana mawe na sangani waka pani zile nilika na hizi kwa uzambizi kabumbile uwebile sari nito ati ya kwa uwebile sari nito ya kareba plasma sikitika nilipo komiti ya paramendi takasanya na kakawanda tukaita maworkshop nilipo kastiki nima NGO waka siyana siyana kikabuda uwebile draft electoral amendment bill draft amendment bill waka barakitu kwa pangyiki bararaswa Ministry of Justice is going to be there. I mean, we will be there. I want to be there. We can 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 be there.
Asi imi semiri wevanu makambo wa uzaere vanu kutindoza akuitika.
Imi semiri wevanu incha nchenza. Na nandi ime mtanga nini. Semiri usakumpa. Ya gari. Ima mchari wa chike kikinwa wane chike kikika. Wajanga hile uja wani kwa hivyo. Ujisa kwa hivyo miti nisezo hile uja kwa kwa hivyo. Uzo hivyo ni wani yuma ni kalimi. Asuna mwusha kutili kupi na hivyo 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 hivyo.
Saka kana pachitwa zvakada ipane mkana erewe kuti zvipikiswe kana kungave kumatari.
Ya ni yonu Zimbabwe wane kwa nisa kupikisa. Zimbabwe wa zimu Zimbabwe zimu kwa nisa kupikisa. Ikiwe sawada ya chaka nisa uta wa zimu kwa hivyo. Umejiti mfereji pachai. Yakuba ya kada ya zimu kwa hivyo. Kwa komiti ya justice. Kwa hivyo wa zimu kwa pika pika na zimu njenga njenga.
Va Innocent Gonese inengo ye battle rinopikisa re Citizens Coalition for Change vachimirira Mutare Central mudare paramende vanga vari parunare muHarare tichiri panyaya iyi tabatawo vanoona nezve kufambiswa kwemabasa musangano re Election Reform Center Resource Center kana kuti ERC va Solomon Bobo Sibunu.
Ndofunga chekutanga chatinoona tinoona kuti nyaya iyi ma virtual kana kushandira padande mutande tinoona kuti nyaya yakauya nyaya yekuti kunga kuine COVID saka tinoona kuti nekudzikira kwakaita pararira kwechirwere ichi tanga tichifungidzira kuti vanogona kushandisa maplatforms akasiyana kuti vangave neradio zvekare vagove neterevhizhini vagove nesocial media vagove zvekare nemameetings anoita kuti vamwe vanhu vagone kusangana pachavo vachipanana pfungwa sevagari pane kuti vabva vangoti tichikuenda kuredio kwega kana kuti tichiaenda kufacebook kana tichazoenda kwakati toona kuti danho iroro rinobva raomesa kuti vanhu vashaye mukana havasese vanozowana mukana wekuti vange vachikwanisa kuteerera redio ikatiita sanyaya dzekuti magika ari kunetsa dzimwe nguva vanhu vanenge vari kumabasa vanhu vanenge vari mumaminda saka kuti vanhu vachizogara pasi vachiteerera redio chete zvinogona kuve futi dambudziko kana rikave platform imwe chete.
Asi kana mutauriri wedare reparamende ari kuti hapana zvitsva apa ndo zvagara zvichiitwa kubva kuna 2019 nenyaya yecovid yacho.
Aiwa hatisi kuti zvitsva zvingatinetsa asi kuti ivo kana vaine chido chekuti vavandudze uwandu hwevanhu vanogona kuvewo nezvavanotaura maererano neamendment iyoyo vaifanira kunge vatarisa kuti ndizvo zvega here zvingaite kuti vagone kusvika kumwe nemumwe wemwana wezvikari mugari wezimbabwe ari kuda kuzombova chirongwa ichocho.
Asi muri kufarawo here nekuvandudzwa kuri kuitwa mutemo wacho nechekuita nesarudzo kana kuti pane zvimwe zviri kuda kuwedzerwawo?
Isusu semaonero atatanga tichiita kubva zvapera sarudzo dza2018 tine zvakati wandei zvatakanyora tichikumikidza kuti zvaifanira kuti zvinge zvichitariswa nezvacho asi patinoenda mugwaro iroriri hatisi kuona zvizhinji zvacho kana kuti zvimwe zvacho zvichiratidza kuti zvirimo saka tiri kungotiwo pamwe tichawana mukana wekuti tigone kuzosubmita maripoti edu nezvatinotarisirawo zvatichangotumirwa kuparamende kwacho dzimweni dzenguva tichakumbira zvekare kuti tinge tichisangana nevamiriri vedu vemaparamende tichizotaura navo.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoona nezvesarudzo rakazvimirira reelection resource center vaSolomon Bobo Sibudu vari parunare muHarare. Vamwe vakuru vakuru vehurumende dzeChina, Russia neAmerica vari kuita chipatapata chekuenda kuAfrica mwedzi uno, nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzichiti dunhu iri ndiro riri kukura zvakanyanya pasi rose munyaya dzezvekutengeserana neupfumi. Kana mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanotiwo vari kurongawo kushanyira Africa gore rino. China neRussia dzakatotumirawo makurukota adzo anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika kunyika dzakasiyana-siyana dzemuAfrica. Mukuzeya nezvechipatapata ichi, tabata muzvina bhizimisi vari mukuru weAfrica CEO Roundtable vaOzo Bina.
China yagara yadzikamidzi muAfrica. America yakanonoka nekuti yaiona kunge kuti vaite business muAfrica vanofanira kuita iye yatinoti rights based business.
Ndezvipi zvimungapa muenzaniso?
Saka mukatarisa imimi kaitiro kanoita America mabasa muAfrica, vanotarisa zvakakurisisa nyaya dzekodzero uyezve kaitiro kemakambani kuitira kuti vaone kuti izvo vanhu vari munyika imomo vari kuita here mabasa asina kumbunyikidza vanhu, mabasa asina kumbunyikidza kushandisa vana, mabasa asina zviya zvese zvinoita kuti vanhu vane kodzero dzavo vanga vainadzo. China haitarise izvozvo. Uyezve China inotaura kuti izvo haipindiri mumatongerwo enyika yedzimwe nyika.
Izvi zvinorevei tichitarisa nyaya dzekudyidzana idzi?
Zvinhu zvinoita kuti China inge yafamba rwendo munyaya dzemabasa muAfrica. Asi ndiri kuona kuti America yazviona kuti yanonoka nokuti China yadini yapinda yakadzikamidzi. Saka nguva inoyi yanguva yekuti vachipindawo vaone mikana iripo. Hongu vari kusvika kuSenegal, vachapinda muZambia, voenda muSouth Africa. Asi ndiri kuona paine mikana yakati wandei nokuti izvo nyika dzemuAfrica dziri kuita mubatanidzwa unonzi AFCFTA. Saka chero chichaitwa nenyika yemuAfrica kwenguva ino chichange chitobatsira nyika dzese dzemuAfrica.
Muzvina bhizimisi vari mukuru weAfrica CEO Roundtable vaOzo Bina vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pope Francis nemusi wechipiri vari kutarisirwa kutanga kushanyira DRC neSouth Africa neSouth Sudan idzo dzisina kugadzikana nekuda kwehondo. Vachapeta rwendo urwu musi wa5 kukadzi. Pope Francis vange vachida kushanyira dunhu reGoma asi kutanga kwekurwisana kwave kuitika pakati pehurumende nevakaipandukira kwapa kuti varegedze kuendako. Nyika mbiri idzi dzine vatendi vechikristu vakawanda. Britain inoti danho reRussia rekuti vana vechikoro vatange kudzidza zvechiuto kutanga muna Gunyana munongedzo wekuti Russia yave kudzokera mune zvayaiita kare pasi peSoviet Union zvekugara yakagadzirira nyaya dzehondo. Izvi zviri kuuyawo paine kurwisana kunotyisa pakati pemauto eRussia neUkraine kumabvazuva kwenyika yeUkraine kwakaita sekuDonetsk. Muchirongwa chedu chanhasi chatinotaura nevechidiki kana kuti Youth Forum tine hurukuro nemunyori. Regai azvitaurire kuti anonzi ani.
Wizlo muchikawasara kavukatema mukomana wechidiki anenge akaberekwa makore makumi matatu apfuura kudombo shava pasi pashe chinamhura kwaanove akadzidza zvake zvese zveprimary zvisina high school. Pakazopedza akazopinda muZimbabwe Republic Police kumakore anechitsama ndokuzosiya mugore ra2019 achizoenda kuGermany kunove kwari pari zvino.
Mukoma Wizlo, zvekunyora mabhuku izvi zvakatanga rini?
Zvekunyora mabhuku zvakatanga kare ndiri kuhigh school. Apo pandakanyora bhuku rekutanga rainzi Gokoro rakatadza kutsikisa mushure mekunge rarasika.
Ko rakarasika chirudzi.
Panguva iyi ndaita kushandisa bhuku nepeni kunyora. Zvove zvakakonzera bhuku iri rizonaiwa nemvura ndiri pakati pekurinyora. Ndange sino zvikwanisiro zvafana nemakombiyuta panguva yacho. Ndo zvakakonzera kuti iri kwase kurasika bhuku iri.
Ko semuzina kuzonyora zvepatsva.
Handina kuzoita pfungwa dzekutoti ndinyore patsva nekuti ndakabva ndapera simba wechido. Nekuti ndakanyanya ndatonyora mapeji aisvika ada kuti varira kusvika zana. So zvakabva zvapera. Asiwo nekufamba kwenguvawo ndakazova nedzimwe pfungwa dzekuti nyore rimwe bhuku.
Ndiro rinodzisara pavana here?
Hongu mukoma Blessing, bhuku ichairi ndo sara pavana randakadzikisa pari zvino. Sara pavana inganonyorwa, kana tichiti inganonyorwa kumutauro wechiona tinoona kuti inyaya yepasichigare yakaitika panguva apo munyika musati mauya vachena. Vanhu vachiri kusimira nhembe nematehwe. Bhuku iri kuchakakodza kuti ndikwanise kurinyora zvinhu zvandakasangana nazvo mukura kwangu kunobve kumaruva edomboshava uko kwandaiona kuchikwa kwetsika dzichishona dzinosanganisira kurohwa kwemakuva, kukokwa kwemvura panoitwa mabira anonzi chipwa kana kuti maganzvo, kuvigwa kwaita madzimambo, kushatwa kwaitwa uchenjeri pakusora kubudikidza nehondo dzairwiwa kare ikako.
Muchidimbu munoti bhuku iri rinotaura nezvei?
Sara pavana inganonyorwa inotaura pamusoro pamambo mutya waSara aitonga munyika bvarizvino yave kunzi Domboshava, uyo anovi akakashikamadza vedzinza rake mushure mekutaura kuti nyama dzake dzanga dzaruri kutika akanga akura ava angada kusiya masimba ekutungamira. Asi izvi zvakanga zvarandufu zvokuti vedzinza rake vakatanga kurwisana, kunyange zvai imba yange yatisana nehushe yaivepo kurwisana uku kwakodzera makakatanwa ruvengo kudzamara vatorwa vazopamba ushe uyu. Asiwo vazukuru vamutya waSara anachenjerai vakaronga gwara neuchenjeri kusati usori hwemhando yepamusorosoro kukokokodza vechidiki vose vaivambandwe rechidiki kunodzidzira zvidzidzo zvekurwa hondo vari nyika yeve kure kwainzi kwamambo mukuru azhizha pari zvino kunove kwamurewa dunhu remashonaland east. Vakanedzidza zvehondo vakazodzoka ndounorwisa nhaka yavo. Vakakwanisa kudzora nhaka yavo zvinhu munyika zvakatanga kufambira kuenda negwara rainge raitorwa nemushakabvu mambo mutya waSara. Izvo zvinove zvakafadza vanhu venyika yamutya waSara kuti chenjerai yakanga akwanisa kudzora nhaka yavo uye yakanga yamugwara yeveshuru yemushakabvu mambo mutya waSara.
Asi zviri nyore here kunyora bhuku rakadai?
Mukoma Blessing, kutanga ndingati zvaisava nyore asi ndichibatanidza makuru andakaita kumaruva edomboshava zvandakaona zvaiitika ikoko mukukura kwangu. Ndoitawo nhoroondo dzimwe dzakasiyirwawo navanasorojina varere mapwa dzezvikomo vana vesekuru vangu vakabereka baba vane zvinhu zvizhinji zvavakatsaurirawo zvavaiti vakaudzwa nemadzibaba avo akaenda kare. Ndoshandisawo kuti ndakakwanisa kushandisawo dzimba dzinochengeta mashoko yakafanana nePortuguese National Archives Torre de Tombo yekuPortugal. Vakakwanisa kundivhurura mamwe vakandipa mvumo yekuti ndikwanise kuvhura magwaro avo ndichitsvaga dzimwe dzimwe zvinhu zvakaitika kare zvikuru sei kumazuva eMutapa State.
Ko pakutsikisa bhuku racho hamunawo kusangana nematambudziko here?
Kutsikisa bhuku remhando inganonyorwa yepasigare uku ndingangoti handira kuti hangu matambudziko akati wandei zvikuru sei. Dzimba dzinotsikisa kana publishing house akawanda vaitondimhanyira nekuti vaiti pane vatumira inonzi manuscript books atsikitwa vaiti bhuku rako rakanaka chaizvo tarifarira nezvinhu zviripo nekuti wakwanisa kunyorawo ichi neimwe nzira hausabva rambonyorwa nayo ushandisa wechi tsvagurudzo inove research. So ndikangoti vakanditambira chaizvo even kana izvi pari zvino bhuku iri kutambirwa zvakasimba nevanhu iri kutengwa zvakaomara vanhu vari kubvunza mubvunzo sinema mubvunza kuti chii chakakwedza kunyore bhuku iri kuchaa kuti zvaishandisa zvinhu zvazvanyorwa nevamwe vanhu.
Ko vanoda kutenga bhuku iri vanoriwana papi?
Vanoda kutenga bhuku iri riri kuwanikwa muHarare. Zvinove nyore kuti musanyonetse kana mukabata mukoma vanonzi Dixon Bandera panhamba dzinoti 081 007 029 kana kubata ini pachangu zvikuru sei paWhatsApp +49 1575 85 00905 kana kuenda paFacebook ndinonzi Wislow mutya waSara kavhukatema kana kubata Dixon Bandera zvakare paFacebook.
Uyo anga ari munyori wemabhuku Winslow Kavukatema achitaura ari parunare kuGermany. Vateereri musakanganwe kuteerera chirongwa chedu ichi zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna tanonoka wande achitipa chirongwa chezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Makadini ko vatereri, ndini tanonoka wande ndichiti nhasi tina mufundisi David Simango kuti tiporowe nyaya yezvinoreva kuguma kwenyika. Mufundisi Simango, takamirira kuti mutipe maonero enyu enyaya iyi.
Manheru akanaka baba Hwande nevatereri vese veStudio 7. Chii chinonzi kuguma kwenyika? Mubvunzo iwoyu unozikanwa zvikuru nevana vechikoro vanodzidza Bhaibheri. Mastudents eBhaibheri vanotaura vachiti mubvunzo uyu wakarerekera kuchidzidzo chavo chavanoti eschatology, kureva kudzidza kwezvinhu zvichauya kana kuti future things, zvinhu zvinotevera. Wakabvunzwa zvekare mubvunzo iwoyu nevadzidzi vaJesu vachimubvunza pana Mateo chapter 24 pamusoro pekuguma. Regai nditsanangure ndichiti zvinhu zvose zvakasikwa zvine nguva yazvo. Nyange kuna muparidzi, kuna Ecclesiastes kana kuti muparidzi inotiudza zvekare kuti zvinhu zvose zvine magumo, zvine nguva yazvo pachapter 3. Hapana chinhu chakasikwa chisina magumo, zvinhu zvose zvinosvika pakuguma. Chisingagumi chete, chisingaperi ndiMwari. Saka nyika zviro kwazvo ichaguma, asi muchidimbu hongu kuguma kuripo.
Kufa kwemunhu ndiko kuguma kwenyika here?
Hongu kufa kwomunhu chimwe chiratidzo kana kuti mviro kuratidza kuguma kwenyika, nokuti vanhu ndiyo nyika. Saka kufa kwevanhu kana kuti kuparara kwavo isaini kana kuti chiratidzo chokuti kuguma kwavo kwasvika. Nyange pasi richiripo richienderera mberi, asi upenyu hwomunhu kekare hunokosha kuti tizive kuti upenyu hwake uhu ndihwo hunomupa kuti magumo ake asvika.
Njodzi dzatinoona dzinowira nyika dzakaita sezvirwere, hondo, mafashamu nezvimwe, hakusiko here kuguma kwenyika ikoko?
Mafashamu atinoona anowira nyika, zvirwere zvinowira nyika, nezvinhu zvese zvinowira nyika yatiri kurarama, ndidzo mviro dzokuratidza kuti nyika yakuenda kunana taisireva kumagumo. Zvose zvamunoona zvinoitika panyika pano zvine zvazvinotaura. Saka Jesu achitsanangura pachapter 24 unoti zvinhu zvose izvi zvamunoona mafashamu, nhamo nekurwa nekundengeneka kwepasi nezvinowira nyika, zvichatanga kuitika kuguma kusati kwavapo. Saka zvotiratidza kuti tiri munzira yokuenda kumagumo. Saka zviro kwazvo zvatiri kuona zviri kuwira nyika, chirwere chatiri kuona ichi checovid-19 ndeimwe sign yakataurwa naJesu pana Mateo 24 kuti kuchavapo nezvirwere zvakawanda. Zvirwere zvacho muri kuzviona Omega, hapana munhu angada kuturikira. Saka zviro kwazvo nyika yatiri kurarama inyika yakuenda kumagumo.
Chii chinoitika nai mufundisi Simango? Chii chinoitika mushure memagumo?
Deno Adama naEva vasina kutadza. Mwari wakanga akaronga kuti vanhu vararame panyika pano nokubereka vana vavo vaine upenyu husingaperi, vachiteerera Mwari, vachirumbidza Mwari, vachiona zvisikwa zvaMwari, vachiita mabasa mazhinji akanaka, vachirarama upenyu husingaperi. Asi nokuda kwechivi chakauya manje, upenyu hwakabva hwagurusirwa, kutaura kuti nyika inoi paichaguma ichizoitwa inonzi renovation kana kuti paichazotsva nomoto ichitangiswa kuti isikwe patsva. Ndopatinozoona isusu mukudzidza kwedu shoko raMwari kuti nyika ichazonge ichizosvika pakuzopiswa nomoto kuitira kuti Mwari atange zvinhu zvitsva. Kubhukura zvakazarurwa rinotiudza kuti tarirai ndinosika denga idzva nenyika itsva. Saka kana zvinhu zvichisikwa zviri zvitsva, kutaura kuti zvekare zvinenge zvapfuura, ndiko kuguma kwenyika ikoko. Saka kuguma kwayo kutaura kuti zvinhu zvakashata, Satani namadhimoni ake nezvirwere zvichazoparadzwa zvose izvozvo, pozotangiswa kuzvitsva
zvino humwari zvakanaka zvinopa vanhu upenyu usingaperi. Saka nokuti chidzidzo ichi chakakurisa, ndinongotaura zvidimbu chete chete zvingangotibatsira kuti tive nechiedza chokuziva katiri kuenda nechidzidzo ichi.
Mufundisi Simango, tinokutendai zvikuru nemashoko enyu.
Tinotenda zvikuru baba Hwande nevatereri vose. Munhu mumwe nomumwe ngaagadzirire upenyu hwake, agadzirire upenyu hwake kuti kana magumo achisvika paari awanikwe akagadzirira.
Vatereri, tumirai mazwi enyu kana kuti maaudio enyu pawhatsapp number dzezvechitendero dzinoti 001-301-919-8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munawo dzemitambo, vairairidzi vezvikwata zvenhabvu vakawanda vePremier Soccer League vanoti vagadzirira zvakasimba kudzoka kwemitambo. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Vairairidzi vakawanda vanoti gadziro iri kufamba zvakanaka zvekuti vatove nevatambi avo vanofunga kuti vachavabatsira basa nemazvo. Murairidzi wechikwata chichangopinda muPSL cheShesham John Nyikadzino anoti chikwata chake chamirira kurwira kuchengeta nzvimbo yacho muPSL.
Tarisira kuti tichagadzirira zvakanaka chaizvo, tisawanikwa tichipinda mudambudziko rakafana nezvikwata izvo zvimwe zvakauya zvikapinda zvikaenda.
Lloyd Mutasa, uyo anorairidza Green Fuel, anoti gadziriro iri kufamba zvakanaka zvekuti varikuda kuratidza nyika yese kuti kuchisumba nje kune tarenda remhando yepamusoro renhabvu.
Tikugadzirirawo mune zvakanaka kuitawo kuti zvinhu zvedu zvigone kuendeka. Tiitiwo kana tapinda imomo nyika igone kuziva kuti aiwa kuchisumba nje kune zviri kuitika.
Aridzi wemanyika Diamonds Jairo Stapera anoti
naizvozvo nesuwo tine chivimbo ichocho chokuti tichafanira kuti titambe chaizvo, tikohwe pese patinokwanisa kukohwa kuitira kuti kekupesera kwegore munhu wese anenge aine rufaro.
Asi mutsigiri womutambo wenhabvu vaOliver Musongoro vanoramba izvi vachiti zvikwata zvine mari zhinji ndezvo zvicharwira mukombe weCastle Lager Premier Soccer League.
Matimu mabasi kumumatarisiro ranga auye nenene bhozi havabhadhare. Ana FC Platinum nana Chikeni na matimu anobhadhara, saka ndivati kutiitira zvatanowina lei. Pane plaza ane vafana vechidiki vari kumhanya izvinezvi.
Asi kumbirai muti wokuziva weHerentals haasi kuimbisa denga rechinomwe asi kuita zviri nani pane zvavakaita mwaka wapera.
Kubora zvakangonaka kushanda kuti uachive zviri pamusoro dzani zvavakamboita the previous
Nesbit Saruchera uyo anoraridza Cranbourne Bullets anoti semasoja vaagadzirira hondo munhandare chero painenge yatanga. Mwaka wapera mukombe wakatorwa neFC Platinum iyo yakapedza iri pamusoro peChicken Inn neDynamos. Mumwe mutsigiri wemutambo wenhabvu vaakudzaibere vanoti FC Platinum iri kuenda zvekare nechimuti nemhaka yekurongeka.
Platinum FC ndoyandi kuona kunge iri consistent.
Mutsigiri weCapes United vaMaxwell Matonzi vanoti chikwata chavo chinofarira kugadzisa nyaya dzemari kuti chikwikwidze zvakasimba. Makundano enhabvu emwaka uno arutanga mwedzi unotevera, asi zuva racho chairo harisati raziviswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Paramende yoshurwa nevamwe nekuti vanhu vape pfungwa dzavo pakuvandudzwa kwemutemo wesarudzo padandemutande chete. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisen.